Vachitaura pavatambidzwa zvinhu zvekushandisa munyarikani weDecafova Austin Moyo vati sangano ravo rinofara zvikuru nezvaitwa nekambani yemusouth Africa yeCTI. Vati kubva nhasi sangano ravo richange richisimudzira chirongwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura kunze kwenyika.
Tine kufara chaizvo nhasi because maforms atanga takamirira maregistration forms asvika and ma agents edu ava ready kuti vachatanga basa nhasi vachiendera mberi vachisaina vanhu and one important thing yatawana kuti vaisa mumaform edu i 10 rand per month yekuti kana chitunha tienda kumusha chinoenda nendeka tazvifarira chaizvo izvozvo.
Mukuru wekambani yeCTI Valo Parsons vati kambani yavo yabatsira Decafo nechinangwa chekusimudzira zira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri.
The cost on applications at this stage is basically from CTI, which is Classic Trade.
Nyange zazo magwaro ya achibva kukambani ye Classic Trade and Invest. Asine kufamba kwenguva makambani achazenga achishanda nesangano reDecafo. Ndiwo achazenga achibhadhara mari yakashandiswa nekambani ye CTI kugadzirwa kwezvinhu zvekushandisa izvi. Naizvozvo zvaitwa nekambani ye CTI kutangisa chirongwa cherubatsiro chete.
Mukuru weDecafo Vasox Chikowero vatiwo sangano ravo richaendesa zvavapiwa kumatunhu akasiyana siyana ari muSouth Africa uyewo nenzvimbo dziri munyika dzose dziri kuchamembe kweAfrica, asi vati izvi chaitwa kana vachinge vaparura mapazi munzvimbo idzi.
Musangano watinawo nhasi takasangana isu veDiaspora Care Forum nemaundertakers edu nemaagents edu kuti tivape atinoti makits ekushandisa kana kuti anonzi maforms pachirungu ayo anoshandiswa nemaagents avanenge vachisainisa vanhu vanenge vachida kutora policy, funeral policy yatakambotaura nezvayo. Saka ndo musangano watinawo nhasi. Maforms atinawo achaendeswa kumaareas akasiyana siyana kwese kune vakaratidza interest yekuti vanoda kuti vajoin. Tine Mpumalanga tiri kuitarisa kuti tingaendesa sei maforms ikoko, Limpopo, North West neCape Town nemuno muJohannesburg. Ende tiri kutodaidzira kuti kana kune vanoda kuve maagents, maagents edu mashoma, kana vanoda kunge vachida kuita maagents vanotengesa this policy kuti vanenge vachitibatsira kuti vange vachitimaketera this product, tinoti dai vandibata namba dzangu vachinata kuti tivatrene tichiuya isusu nemaundertakers tovatrena kuti vaite maagents kuti basa redu ritirerukire.
Vachikowero vati pane vanhu vanopfuura makumi mashanu vakaratidza chido chekuva vamiririri vesangano ravo mumatunhu akaita seSekunda, Limpopo neCape Town muSouth Africa. Vatiwo kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuratidzawo chido chekuve nhengo dzesangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.